Ndingati inini ndinoona vanhu vanokwanisa chete kupindira vachiteererwa kunyanya neIsrael ivewe kuAmerica. Ndivo vanokwanisa kupindira nekumisa Israel zvimwe pada tevamwe vatungamiriri vekuEurope asi kunyanya vatungamiriri vekuAmerica vaBiden. Nekuti takuona kuti pari zvino chero vana kuzvipatara vakushaika nekuda kwehondo iyoyo.
Tichitarisa zviri kuitika muhondo iyi kuti iri kuramba ichienderera mberi, moona zvichikanganisa here upfumi hwenyika dzakadai seZimbabwe dzinogona kunge dzichidyidzana nedzimwe nyika dziri muMiddle East?
Upfumi hwenyika yeZimbabwe pari zvino hausati wanyanya kupiringishwa kana kufishingwa nehondo iyi, asi tinozviziva kuti kunyika dziri kuMiddle East ikokoko ndiko kunobva mafuta epeturu nedisi. Saka hondo iyi ikatanga kutekeshera, tinozwawo dzimwe nyika dzaakuvhundukira kuti kana Israel ikasamira hondo, dzimwe nyika dzinenge dzaakudawo kupindira. Zvinozoita kuti mutengo yepeturu nedisiri zvinge zvichikwira, zvinozokonzera kuti upfumi hwenyika yeZimbabwe hunge huchikanganisika.
Tinoona kuti dzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe vanovawo nedivi ravakarerekera sezvinoita America kuti yakarerekera kuti iwanikwe iyo ichitsigira Israel. Munoona izvi zvakamira sei?
Chimwewo chatinofanira kunzwisisa ndechekuti nyika dziri muno muAfrica dzinosimbatsaidza kana kuti kudwa zvichemo zvePalestine, vachichemawo vari kudivi rePalestine, asi havana zvakawanda zvavanokwanisa kuita kuyananisa vanhu veHamas neIsrael panguva dzinedzi, zvikuru sei Israel ichiri yakatsamwa kuti pane nhapwa dzinosvika 200 dzichiri dzakabatwa.